Manera kanaka muriye Zimbabwe ino Studio 7
Tishitete nyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
Sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechitatu gunyana 11/2024 Magatirira ku Studio 7 nepenyure nyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutedzeri wemutungamiri wenyika yeAmerica amai Kamala Harris nevaive mutungamiri wenyika vaDonald Trump vatadzurana nhasi pagakava kana kuti presidential debate. Vachuchisi voramba kuti mutungamiri wechimwe chikwata chebato rinopikisa Citizens Coalition for Change kana kuti Triple C vaJameson Timber nevamwe vavakasungwa navo muna chikumi vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso. Kurwiswa kwakaitwa Ukraine neRussia kowedzera dambudziko rechikafu muZimbabwe nedzimwe nyika. Ii ndiyo mimwe musoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Musarudzo yemutungamiri wenyika yeAmerica vari kumirira bato reRepublican Party vaDonald Trump vatatsurana kuPhiladelphia nevavari kukukidzana navo vachimirira bato reDemocratic Party vaamai Kamala Harris. Vaviri ava vataura nyaya dzekubvisa nhumbu kupinda kwevanhu munyika uye kutyidzana nedzimwe nyika. Mutoro wedu wenhau weVOA Steve Herman anotipa zvataurwa nevaviri ava munyaya yatiri kuverengerwa naIvan Zininga weStudio 7.
Vaviri ava vaita gakava vari pedyo nepedyo pasina vamwe vanhu kunze kwevatori venhau vaivabvunza mibvunzo venhepfenyuro yeABC News ichitepfenyurawo kune dzimwe nhepfenyuro zvichionekwa nemamiriyoni nemamiriyoni evanhu muAmerica vari kutarisirwa kuvhota musarudzo yemutungamiri wenyika munambudzi. Amai Kamala Harris vakataura kuvavhoti ukuwo vachipindura kushorwa kwavaiitwa navaTrump vachiparurawo gwara ravo mushure mekubuda musarudzo yemutungamiri wenyika kwakaitwa nemutungamiri wenyika vaJoe Biden vachivasiyira tsvimbo vati
Clearly I am not Joe Biden and I am certainly not Donald Trump. And what I do offer is a new generation of leadership for our country.
Zviri pachena handisi Joe Biden uye handisi Donald Trump uye chandinopa igwara idzva rekutungamira nyika ino. Utungamiri hunotenda mune zvinogoneka. Hunounza pfungwa yekuve netariro pamusoro pezvatingaite pane kugara tichishora vanhu veAmerica.
VaTrump vashora amai Harris vachiti vanoda zveutongo hwegudza ruzhinji kana kuti Marxist vachiti ndivo vari kuita kuti munyika mupinde vanhu vakawanda vasina magwaro.
They've destroyed the fabric of our country. Millions of people let in.
Vaparadza hunhu netsika dzedu vari kubvumidza mamiriyoni nemamiriyoni evanhu kupinda munyika muno vasina magwaro akakwana.
VaTrump pasina kupa umbowo vati amai Harris ndivo vakakonzera kuti Russia irwise Ukraine uye kuti hondo ye Gaza itange.
She hates Israel. At the same time, in her own way, she hates the Arab population because the whole place is going to get blown up.
Akavenga Israel. Uyezve anovenga nyika dzese dzemaarabu nekuti dunhu rese riri kubvira parizvino. MaArabu, maJew, Israel,
Israel inoparadzwa.
Kuna va Trump agakava kechinomwe vachiita gakava remutungamiri wenyika. Asi ndeke kutanga kuna Amai Harris. Amai Harris vati va Trump havafanire kupiwa mukana wekutungamira nyika zvakare, uye vatungamiri venyika dzepasi rino vakawanda vanotenderana nemuono uyu kunze kwevanotonga nedemo, avo vati va Trump vanoyemura.
You adore strongmen instead of caring about democracy.
Unoyemura vanotonga nedemo kwete kusimbaradza utongo wejekerere.
Vanotsigira va Trump vakaita semumwe mumiririri weFlorida mudare reparamende reHouse of Representatives va Byron Donalds vati Amai Harris vakundikana kuti vataure kuti zvii zvavachaita vakasarudzwa kutungamira nyika.
Kamala Harris, all she did was attack him. She didn't talk about the policies. She didn't talk about her differentiations between her and the Biden administration.
Kamala Harris chaita kungoshora Trump. Haana kutaura nezvezvironga zvake. Haana kutaura nezvemutsauko pakati pake na Biden. Pataura nyaya yehondo yekuAfghanistan ati kudi. Hapana kana chaataura.
Vavoti vanodarika zvikamu makumi matatu kubva muzana kana kuti 30% vanoti vanoziva kuti vaTrump munhu akaita sei, asi vachiri kuda kuziva zvizhinji nezva Amai Harris. Gakava iri raburitsa musiyano pakati paAmai Harris navaTrump semataurirwo avaTed Lieu, nengo yebato remaDemocrats kuCalifornia.
Kamala Harris was presidential. Donald Trump was weird and incoherent.
Kamala aratidza kuti ane chiremera chekutungamira. Donald Trump ange achitatarika kupindura mibvunzo, uye munhu asinganzwisisike.
Kunze kwekunge vaita rimwe gakava sarudzo isati yaitwa, gakava iri rakakosha mukuzvishambadza kwevaviri ava kune vanhu vashoma vasara vasati vazvipira kuti vovhotera ani, zvikuru mumatunhu manomwe akakosha pakuti ndiani achatora mhiko yekutungamira nyika gore rinouya. Nyaya iyi yatumirwa na Steve Herman, VOA News, ari kuPhiladelphia. Maiverengerwa neni Evans Azininga, VOA Studio 7, Washington, D.C.
Vachuchusi vehurumende vari kuramba kuti mutungamiri wechimwe chikwata chebato rinopikisa Citizens Coalition for Change kana kuti CCC vaJameson Timber nevamwe vavo vapiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso kuti vatungwe vachibva kumba. Asi vachuchusi vanonzi vatenda kuti paferefetwe kuti ichokwadi here kuti mumwe musikana akasungwa Nicole Chabata ari kuda kunyora bvunzo dzeO-level. Arikuda kunyora bvunzo dzeO-level here kana kuti kwete, kuti paziwe nyaya yekuti opowa mukana wekubvisa mari yechibatiso here kana kuti kwete. Vanhu vakasungwa ava vakasungwa pamba pavatimba kuAvondale muHarare vachipomerwa mhosva yekuda kuita mhirizhonga paiitwa musangano weSADC muHarare. Asi vasungwa vanoti vaida kurangarira zuva remwana weAfrica kana kuti International Day of the African Child musi wa 16 Chikumi pavakasungwa. Mukuziya nezinyaya iyi, Tabata Gweta revasungwa ava vaJeremiah Bhamu varova nhengo yesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights.
Kaita chikumbiro pamberi pedare kuti vatimba nevamwe vavo vapiwe chibatiso chekuti vatongwe vachibva. Takatarisa kufamba kwaita nguva kubva mwaka wavakasungwa nezviri kuitika munyaya yavo, zvinova izvo zvave kuvapa mumwe mukana mutsva aite chikumbiro ichocho. Vachuchisi vazopindura mauro ano vachizivisa kuti vari kupikisana nechikumbiro chavatimba.
Vachuchisi vari kupa zvikonzero zvei apa?
Vachuchisi vari kungoti kunyange yazvo nguva yafamba hapana chachinja.
Tiri kuonawo kuti pane mumwe musikana anga ari kutarisirwa kuti anga achinyora iwo mwedzi unoteerwa wemazamanishon akasungwawo ipapa, Nicole Chabata. Nyaya yake iri kufambawo sei?
Nyaya yake iri kufamba pamwe chete navatimba nevamwe vose. Apita isa chichemo ichocho zvakare paberi pedare. Ndochimwe chenyaya dzatakatarisira kuzonzwa kutongwa kwadzo mangwana. Vachuchisi vati ivo pachezvavo vatuma mapurisa kuti ambonoferefesa kuti vanzwisise nekuona kuti ichokwadi here kuti mwana wechikoro uye ichokwadi here kuti asinyora mazamanishoni
Semagweta muchitaura nevasungwa vari kutiwo vari kubatwa sei vari muchikurubhu
vari kuti vari kutorwa sevanhu vakatotongwa kare kunyanya kune vasungwa vechidzimai
Gweta revasungwa veTCCC vaJeremiah Bamu vanowa nengo yesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vari parunare muHarare Kutanga muna 2020 mitengo yezvekudya yange yave kukwira pasi rose asi izvi zvakawedzera zvakanyanya kubva Russia zvayangotanga kurwisa Ukraine ichida kuipamba musi wa 24 kukadzi 2022 Ukraine ndiyo yaitengesera nyika dzakawanda pasi rose kusanganisira Zimbabwe chibage mafuta ekubikisa negorosi Asi zvose izvi zvakakanganiswa zvakanyanya nehondo iyi. Matambudziko ekushaya chikafu abva awedzerwawo nemvura yakarambira mudenga mwaka uno. Nondrai Jena anoti panyaya inotevera.
European Council inoti hondo yakapa kuti zvirimwa zveUkraine zviderere nezvikamu makumi maviri nemapfumbamwe kubva muzana kana kuti 29% kubva muna 2022 kusvika muna 2023. Gorosi rakawanda kubva kuUkraine rinoenda kuAsia neAfrica. Zimbabwe yaimbotengawo fotireza kubva kuUkraine iyo ichitengesawo fodya matewe michero izvo zvamira kubva zvatanga hondo iyi. Asi muna 2022 Russia yakakwanisa kutengesera Zimbabwe fotireza gorosi nezvimwe. Ongororo yakaitwa nesangano reGlobal Report on Food Crisis inoratidza kuti vanhu mamiriyoni mazana matatu nemapfumbamwe kana kuti 309 million munyika makumi manomwe neimwe vakatarisana nenzara inotyisa. WFP inoti iri kutadza kutsvaga mari yose inodiwa kubatsira Zimbabwe nedzimwe nyika dzakatarisana nenzara dzakaita seSudan, dunhu reGaza nedzimwe. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nekambani yeGimuri Finance vaGilbert Mponda vanoti nyika dzakawanda dzemuAfrica dzinotenga zvinhu zvakakosha kurwisa nzara kubva kunyika mbiri idzi.
Nyaya yekushaya kwechikafu nekudhura kwechikafu yanyanyoaffecta Africa nenyaya yehondo yekuUkraine neRussia. Zviri nyanyokonzerwa nekuti nyika dzakawanda dzemuAfrica dzinoimpota zvinhu zvitatu zvinobva kuRussia nekuUkraine. Dzinoimpota fertilizer, dzotenga zvakare mafuta ekubikisa atinoti maedible oils, dzoimpota wheat kubva kuRussia nekuUkraine.
Vamuponda vanoti hondo iri kutadzisa kufamba zvakanaka kwezvinhu izvi uye zvave kukonzeresa kuti mitengo yazvo ikwire pasi rose.
Even nyika dzingatenge ikoko mitengo yepasi rose iri kukwira nekuti hondo yakanganisa mafambisiro anofanira kuita zvinhu izvi.
Vanoongorora nyaya dzezveupfumi vamasimba kuchera vanotiwo
Hondo iyi iri kubvongodza zvakawanda nekuda kwekusagadzikana kuri ikoko nyika dzaakufanira kutsvaga fertilizer kune dzimwewo nyika dzingangova dzine mitengo yakatikwirei kana kuti dzingangova nyika dziri kure zvokonzera kuti mitengo yechikafu ikwire muAfrica.
Munyori mukuru mubazi rezvekurima muzvinafundo Obenjiri vanoti nyika iri munzara nekudaro inotovimba nenyika yeRussia nedzimwe mukuwaniswa zvekudya nefotireza. Pakabvunza kuti sai Zimbabwe iri kutenga gorosi kunyika yeRussia nedzimwe nyika iyo ichiti yakakohwa gorosi rakakwana vajiri vati nyika inoda zvikamu makumi matatu kubva muzana kana kuti 30% zvegorosi kubva kunze kuti isanganise neinorimwa munyika pakubika chingwa. Asi mudzidzisi mukuru pachikoro chikuru cheAfrica University Dr. Alexander Rusero vanoti hondo pakati peRussia neUkraine iri kunyanya kuvhiringa nyika dzekuEurope panyaya chikafu sezo nyika izi zirudura le nyika izi
nyika ziri kutamende kwe Afrika nyika ze Europe ndo zinova idzo matura azo echikafu ndiyo Russia ne Ukraine
kunyange chibage chiri kunetsa kuwana gurukota rezvekurima vaNcias Masuka vanochinyika yakwanisa kutenga chibage chakachiwandei kubatsira vanhu vakatarisana nenzara
tikazoti vose hurumende isu tinokwanisa kutenga kuti tibatsiridze zviri mudura renyika sehurumende yezvino tatenga 300,000 metric tons
vamasuka vanoti pamusoro pechibage chavanotenga hurumende yakabvumira vanhuwo zvavo pamwe nevemakambani akazvimirira kuti vatenge chibage kubva kune dzimwe nyika vasingabhadhare mutero
takate zvino munhu anoda kungoti abva achibva nebhazi kuchirundu kana akada kufunga kuti kuzambia kwakachipa ugauye ne 20 kg yake yekuti arye nemhuri yake kati wewe makambani vakazvimiririra ane chigayo zvoupfu vanokwanisa kunotenga kusvika pavanodira vagokwanisa kutitengesera
izvi zvinotsigirwa negwaro rakaburitswa nebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe rinoti nyika yakatenga zvekudya zvemadhora ekuamerica mamiriyoni makumi mana nezvisere nechiga mumwedzi wachikumi kana kuti US$48.1 million kubva pamamiriyoni makumi matatu nezvipfumbamwe nezviga zvisere kana kuti US$39.8 million muna chivabvu mumiriri weRussia muZimbabwe vaNikolai Krasnikov vanga vasati vapindura mibvunzo yedu yatanga tavatumira sangano reWorld Food Program kana WFP roti Russia neUkraine zinori magorosi zvikamu makumi matatu kubva muzana kana kuti 30% nechibage zvikamu makumi maviri kana kuti 20% kubva muzana zvinodyiwa pasi rose asi hondo yave kupa kuti chikafu chinetse vanhu vemuZimbabwe mamiriyoni mapfumbamwe vakatarisana nenzara uye nyika iri kutsvaga mari inosvika mabhiriyoni anodarika matatu kana kuti US$3.3 billion yekuamerica asi mari iyi iri kunetsa kuwana ndakamirira Studio 7 muchinhoi ndini Nunurai Jena
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Varwi vakawanda vechikwata chekuRussia cheWagner makumi maviri nevatatu vanonzi vakaurayiwa mushure mekurwiswa zvakasimba nechikwata chakapandukira hurumende yekuMali cheTuareg. Vanhu ava mauto aya ekuRussia anonzi akaurayiwa muna chikunguru vamwe vaviri vakapambwa vakaurayiwa vakawanda vanonzi vainge vaine ruzivo rwakanyanya sezvo vainge vamborwa muUkraine, Libya neSyria kurayiwa kwemauto aya kuri kuratidza njodzi inosangana nemauto eRussia muAfrica Israel inoti chimwe chikopokopo chayo chadona muGaza chikauraya mauto maviri uye kukuwadza vamwe vanomwe chikopokopo ichi chinonzi change chida kuendesa kuchipatara mwe musoja anga akuvara Israel inonziwo yauraya vanhu vashanu mudunhu reWest Bank vayati vanopfurikidza mwero Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nezvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika nasi tine hurukuro nava Israel mumagandlazi vanobva kwagudo kuchiredzi mudunhu rechiredzi asi pari zvino vari kugara kuSunset View muPretoria South Africa vanoita basa rekugadzira materevhizheni echizvino zvino anenge afa uye vanoisawo magetsi emudzimba Gatinzwei hurukuro yavaita na Jonga Kandemiri we Studio 7.
Ini ndoni gadzira ma flat TV echi zvino zvino ndo andino gadzira kana kugadzirawo zvinhu zvinoshandisa moto wezuva nezvinhu zvakasiyana siyana ndo zvinhu zvandinenge ndichingoita so langa zvichingoshandisa moto ndo zvandinoita takada kuita kuti ndakisirwawo magetsi mukati medzimba dzake ndinogona kutoita basa iroro then ndogadzira asi nekuda kwesituation pari zvino situation iri muSouth Africa haina kuti mirira zvakanaka.
Chii chiri kunetsa muSouth Africa pari zvino?
Chiri kunetsa pari zvino inhau yemapurisa muno muSouth Africa nekuti voda kutotarisa mararamiro atinoita hatisisina mapepa ari proper okuti tingashanda muno muSouth Africa nekuti tichatanga taisimboshandisa mapepers ainzi maaslams ndo atakashandisa nguva yakati rebei hatisinawo mapasipoti namaji hatina kuzotombowanawo mukana wekutora mapasipoti iwaya ari kudiwa chaizvo chaizvo.
Saka zvakukanganisai zvakadii izvi?
Zvino ndikanganisa zvakanyanyisa zvisingatomboiti because macustomers angu anosimbouya pandinogara vaisimbouya vachikera matv avo nezvimwe zvakasiyana siyana kuti vafambe kusvika pandinogara saka izvi zvavachakwanisi nenhau iyoyo yekuti ukangoreka ukabata something unogona kutosungwa ndo zvatovako unogona kutosungwa uye kugara zvevanhu vachimhanyirirwa zvakanyanya kunoku ndo zviri kuti padambudziko uye zvemacustomers edu vakati wandei mabasa akapera vakaperehwa nemabasa mumafamuzi.
Iro basa rekugadzira matv ibasa ramakadzidzira kuchikoro here kana kuti makazvidzidzisa omega?
Basa rekugadzira matv iri ndingati handina kuriendera kuchikoro asi munoziva kuti mwari pano zvaanoita mune munhu. Ndakatanga ndichigadzira tumaredhiyo asi ndaiita zviya zvokupisa-pisa nemoto kudhara ndirifunga ndakaritanga 2008 pandakazenge ndakuona kuti ndakukwanisa kuita basa iri semunhu wakanga achingozvidzidza ari oga ndakatozonyakuita mukurumbira pana 2011 kuchiinda kumberi zvokuti ndakugadzira quality yemhando yepamusorosoro.
Mane nguva yakadii muri muSouth Africa?
Ndane nguva ndifuka ma19 years ndava ne19 years ndiri muSouth Africa.
Zvinhu zvisati zvaipa maa muchikwanisa kuwana makastoma akawanda zvakadii?
Zvinhu zvisati zvaipa ndaitombowana makastoma akati wandei because munhu wese wange ari prepared yekutakura chinhu chake achiuya nacho kwandinogara chete asina mari waingove otosiya zvinhu zvake ndogadzira paanongoita mari then ndotomuudza kuti chinhu chako ndapedza uya ocollecta chinhu chake.
Saka nekuoma kwaita upenyu zvamuri kutsanangura muri kurarama sei kana musisa kwanisa kunge muchirarama nekugadzira matv chete?
Sezvo ndakangofaridza kuti aiwa handikwanisi kuti ndirege kushanda pandinoshanda ndichimirira basa rimwe chete ndaachingoitira zvangu zva zvokuti pamurungu wandinoshandira imwe nguva ndinomboita zvemagetigeti izvozvo imwe nguva ndinoitawo zvokupenda penda kana pasina basa iroro ndinogona kubatsirawo kukirina muyadhi yake achitongonyora mari yacho.
Vamwe vanogona kuti ko kana zvinhu zvichioma sezvamuri kutsanangura madii kudzokera kumusha?
Nhau inotinetsa ndeyekuti izvo tiri kutarisawo situation iri kumusha kwedu kwatakabva tikada kutarisa pagore rino kune zhara kune zvakasiyana siyana plus zvenhau yemabasa inhau imwe inogona kutinetsei uye tichiri nevana vanoenda kuchikoro vanodawo kuti vararame saka tinongorambawo tichingonzvengawo tiri mukati menyika ino.
Saka vanodawo kubatai vanokubatai papi?
Vanoda kundibata vanondibata plus 273587 1372 plus 273587 1372.
Avo vanga vari chizvarwa cheZimbabwe chinogara kuSouth Africa vaIsrael Maganjazi vachitaura vari parunare kuPretoria, South Africa naJonga Kandemiri weStudio 7. Vaimbova vatungamiri veAmerica vanoti vaGeorge Bush, vaBarack Obama, vaDonald Trump nevachiri panyanga vaJoe Biden nhasi varangarira vanhu vakafa musi wa11 gunyana 2001 pakarwiswa America nechikwata chinopfurikidza mwero cheAl-Qaeda. Chikwata ichi chakashandisa ndege sezvombo zvekurwisa America munzvimbo nhatu dzinoti Pentagon, Pennsylvania neNew York. Asi New York ndiyo yakanyanya kurasikirwa nevanhu vazhinji apo zvivakwa zveTwin Towers zvakaparadzwa nendege. Mumwe wevanhu akaona kurwiswa kwakaitwa muNew York ndimufundisi Chakangwenya vekereke yeSalvation Army. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7 nezvenyaya iyi.
Zvakaitika ndiri ku New Jersey, which is about 30 minutes back to New York, because look at the camp here, the Salvation Army. If I don't get film, which one of our TV, since I print out a row, I don't get film, because of row, I get two, Ndege, but because we have two, I can't get a car to get a TV, which one. So Israel, Rakarati Zabuti, America, Zeshua, Inika, Yamari, because Ipapo, Takona, Makristu, Wakam, Anyas, Gate, Machechaka Zara. From that weekend, so I remember that. I'll never forget that. But who knows how memory around you know Kanganoka as nice but looking at Kuzunzao. So I remember that very well. It was a very sad day.
Pazwara kadai imise makristu munori rangarirasi.
Kungo posta over on Instagram, Ipapa, Nepana Facebook, Nugo remember, Nugo Namata, Nugo remember, Vosi, Upenu, Wanda, Wakawanda, Wakabatwa, Nechit, Kacho Chocho, forever. Mamwe wakatopedzera vakurwara vamwe vakapenga because of that what happened because vakafa vakafa but vanga vaiba surrounding area vamwe vazhinji vamwe vakava disabled vamwe vakabatana nezvirwere zvakawanda wanda kuburikidza neutsi because yakafecha area yakakura ye Wall Street district iyoyo so zvinhu zvichiri nanhasi zvichiri kuchamedza vanhu vamwe mafamilies akatokanganisika zvachose for life so haisi nyaya inyore zvachose so tinongorangarirawo nekunamata Salvation Army tinoona time yatinonamata and then nongopostawo mafacebook nongoenkarejawo vanhu pamusoro pechiitwo ichocho
tinoona kuti chiitiko ichi hachina kuitika munew york mega chakaitikawo kune dzimwe nzvimbo uyezve nhasi tiri kuona kuti vari kuwanikwa ivo panguva ino inguva yemaelections pane vanhu vari kukampena nezvimwe zvakadaro munoona zvichibatwa sei takatarisa chiitiko ichi
Ma politicians kando basa ravo rekuda kutamba nema emotions evanhu saka vamwe vanongo kutsvagawo kutorawo advantage but isusu sevana vamwari tinongochema nevanhu vakaaffectwa nevanhu vakakanganisirwa upenyu nokuti president naNovember tinenge tana Harris or Donald Trump upenyu unongoendera mberi but vanhu vakaaffectwa nezvinhu izvozvo zvinhu zvavanoramba vachisangana nazvo muupenyu hwavo so tinonamata navo sometimes you need a shoulder to cry on so ndozvatinongoitawo izvozvo
Avangu ari mfundisi Chaka Ngwenya vekereke Salvation Army vachitaura vari parunare kuNew York namavilas mhlanganya uye weStudio 7 Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga
makare nemukoma jonga ndini mukoma Louis kumasvingo vedwe daita wanavo vakashinga vane zvivindi vatiudzirewo munangagwa uyo kuti ari kupedza mari taxpayers money achiita marari achitenga machikeni ini maticha asina mari maticha hana pei vashandi vehurumende havana pei ngaarege kuramba achidero uri kuponda nyika nevanhu vake vachiguta ivo atenda mukoma jonga saivo audio yangu iyi mukoma Louis kumasvingo
Magadi pa Studio 7 vana vashamarari vose vana veZimbabwe ndivaba chinogurei baba wevana magadi ko nindiri kunetseka navabereki ndiri kuona hangu vabereki nyika yose vari kunetsa vana vari kunze kwenyika kudiaspora kupi kuti chikafu nzara ngoba mainzi navana imimi zvaipo kuvhotera makanga musingapaoni here pekuvhotera mainzi zvaipo kuvhotera maituka vana muchiti vana vapanduka muchikokorodza vanhu muchitotengesana kumaruzevha ikoko sika kumavillage ikoko makatosvika panguva yekutoita magarage kutowengana muchiwenganiswa nezanu pf iko zvino ndo yakukupai hupfu hwemapfundi akaita brown ungati hameno zvazviri iwo ari kudya fusadza rave white rakachena kuti mbembembe imimi ndimi ari kudya zvebrown zvokupimirana futi ka 5kg ka 5kg iko zvino zigi racho riri kudhakwa futi imimi ndimi muri kunetsa vabereki nevana vari mumataundi kuti tiri kuda chikafu endai motaura kuna munanga kwa kuti tipe sadza jena tidye ndatenda
Pa studio seri magadi iko iso vatereri nevadzigiri vestudio seri zvira 2008 zvakaoma aiwa tinokutendai nekutaura tinaudze chokwadi tinosei kuti vamwe havadi studio seri tinongoti rambai makadaro ndakaida kutaura pamusoro pekuti tiri kuva muwanhu vachikomenda kuti vamunangagwa vakavaka parliament hachisicho chipataraka murume mukuru chaiye anofunga chaiye angakomende kuti president vakavaka parliament vachivaka parliament muchipatara hamuna mishonga rodhi dzakafa vangani vanhu vari kuenda kunorapwa kuparliament
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzinei Studio 7 Yesu atina kwatakarerekera. Vanoda kupinda muchirongwa ichi vachitudza zvavanofunga makasununguka kutumira mashoko enyu panamba dzinoti +12024650318, asi tinokurudzira kuti musashandise mashoko ekunyomba. Muchirongwa chedu cheLife Talk Diaspora Forum na 8 PM nasi, tiri kutaura nezvegakava raitwa nemutedzeri wemutungamiri wenyika yeAmerica amai Kamala Harris nevaimbova mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump pamberi pesarudzo yemutungamiri wenyika munambudzi. Aiwa hama wadiwa, kangoma kakaririsa kanoparuka. Nekudaro ngaisiye matambo ndokusiya emina taboka ncube nhaudze isindebele.